Muhurukuro yakaitwa nevagari vemunzvimbo iyi nestudio 7 vakawanda vakaratidza kufara kukuru nenyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa. Amai Grace Mukonori mutsugiri webato iri vakaita zvokusvetuka vachitamba nemufaro vachipembedza chiitiko ichi. Vanoti vane chokwadi chokuti vechidiki vave kuzowana mabasa kuburikidza neutungamiri hwavamunangagwa.
Kuzoti zvakanaka zvakadaro, ende tiri kutarisira kuti vaibvi vachapitira zvakanaka, vana vedu vachaona mabasa, vana vedu vachakomborerwa. Hatinei nezvava kutaura zvese zvinotaurwa nemaopozisheni tindori raiti zvese zvatogutsikana nezvakaitwa naidhi zvese zvaungava kuti e takabirwa takabirwa wakabirwa chiiko chavakabirwa havazivi nezvava kutomboita ende havasi vakatonga maopozisheni kana vachizotonga vachatonga kana majonga amera nyanga kwete zvino kana jongi risati vamera nyanga hakuna imwe opozisheni inotonga idife nezanupf idife ende futi so zvinoita mwari soka vanhu vakanga vangofunga kuti haa vachanogadzana vega akaboka kadiki diki zvinotyisa zvaziri kuzvinoita sport stadium ground ra rakaita kuti fight.
Amai Mukonori vakaendera mberi vachiti vanhu ngavagamuchire zviripo nekuti vatungamiri vanobva kuna Mwari.
Kana iwo maopozisheni acho vamwe vanga variko vanoziva nepfungwa dzinoshanda vanga variko vese vana kupechanzi vaona varikoko nevamwe mamwe vapatiwo atisingatigoni kutaura nemadzitava vese vanga variko ikoko kurevza kuti vazvitsigira izvi vanyatsonzwa kuti tiri kusapota purezidendi aiko. Hapana zvekucharamba vanhu vese ngavachingogamuchira zviripo chete tonarama takadaro sotiko asapota munhu anoda kusapotwa munhu ane zvikuru uyu munhu akatoitwa namwari uyu ngatitsigire izvozvo mambo unogadzwa najehovha ngatitsigire vaed mumboona kuchaitika muzimbabwe zimbabwe iri kuenda kure naed
Amai Auxilia Mudhonga vanobva kuChirumanzi vanoti vakawanda vainge vari kunhandare yeNational Sports Stadium vakaratidza kufara zvikuru navamunangagwa.
Aiwa kukati waita vamunangagwa kati hava kufara kune chitadziro mberi bhozi vanga munhu wese akachifarira kati aiwa fananga achinaka mafaruro anga ari panga kadii totaura kuti mberi uko zvingaitwa zvakanaka vote vanga vachiti Zimbabwe inavabatana aiwa vanhu vakabatana uku ndaona nyangwe nevarungu vacho mpo zvemurungu anga achirwa wakuri achifara emachechi magaiti aiye achoti nhasi ndatora haende kuchechi vanoona kugadzwa kwoitowani vapurezidendi.
Baba Adol Mukonori Murwi wehondo yerusununguko vanoti wokugadzwa kwakaitwa vamunangagwa kwakapedza gakava raivapo mushure mekunge mutungamiri wemdc alliance vakwira kumatare vachiti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Inauguration ka chinhu kwazvo chave nemucherechedzo wekupedza nyange gakava neranga ririko kubvira kumashure pamaelection apa nekuti chazvinoratidza sekuti vanhu pachavana vakataura koti pachaana yataura vanhu ndivachiteerera nekuremekedza kwazvikabva nekuti manyeponyepo yese anga achitaurwa yaka yatova mvura yakuere nepasi pebhiji saka zvoreva kuti ngatichitofambe pamwe chete kana uri wanga uchifunga kuti hazvisitika hazvisitiki kana kuti tanga chibizirwa chibizirwa zvoreva kuti kubizirwa hapana zvoonekwa nematare azoona umboo hwakashayikwa hwekubizirwa kwekwa kureva kuti aiwa pamwe chete ndatifambe sevana vevhu nyika ndaende mberi zvayo zvinorongwa negavhumendi kwete kupiringisha kapamusana pekuti ndakaruza saka zvinofamba ndazvisafambe ndiwopiringisha aya ndatifambei sekufamba kwayo kwaungoifunga kuti ichaitwa ikoko chiperekedza vahwina ndizvona vakunda ndo vanga vaonekwa navanhu ndivane zvinoendeka chii tofamba inaizvozvo kana vazohwinwa hamiri tikuende tiri ari mumwe wahwina anenge ane zvakewo zvamuhwini mazvona saka zvinongonakidza chekuti idi zvadozero.
Vamwe vanhu vainge vachiimba vachiridza mumhanzi mudzimba dzavo kufarira chiitiko asi vamwewo vange vachiratidza kusuwa kwakanyanyisa sezvo vachitsigira vachamisa mutungamiri wemdc alliance. Ndakamirira studio 7 mutidnos North Harare ndini Chirimzamira.